Pari zvinezvi hapana musangano watati tapinda watati taita nevatungamiriri vatsva vakauya kuMinistry of Health vanosanganisira Vice President vanova vava Minister of Health zvakare vachiwenga na New Permanent Secretary. Hatisati takwanisa kusangana navo kuti tiite musangano. Takamirira kunzwa kubva pavari kuti vari kutirongerei.
Vana mukoti na vana chiremba vave kutosvika mwedzi miviri vachiramwa mabasa. Mungatidza kuti zvinhu zvakamira sei pari zvino?
Vana mukoti nevana chiremba vakangogara kudzimba. Vakamirira nyaya mbiri dzinofanira kugadziriswa dziri agent, nyaya ye salary in US dollar nenyaya ye PPE isiko kuzvipatara.
Takanzwawo bazi rezveutano richiti vashandi vave kuda kutosvika mazana mashanu vakabatwa nechirwere checovid-19 muzvipatara umu. Zviri kufamba sei chaizvo vadongo?
Nyaya yecovid-19 macases ari kuramba achiwanda, avana mukoti nevamwe vashandi vezveutano vari kubatwa positive muzvipatara. And iyi inyaya iri kutishungurudza zvikuru isu kunyanya sevatungamiriri vevashandi, nekuti tiri kuona kuti hurumende iri kuregerera vana mukoti, hurumende iri kutiregerera. Takasotaura, takasopa yambiro kubva COVID ichitanga muno muZimbabwe kunana May uko pakatanga kudetectwa macases eCOVID muno munyika. Takayambira hurumende kana muchatondera, takatomboramwa mabasa ipapo tichiti tiri kuda PPE yakakwana inoenderana nechirwere cheCOVID-19.
Makawana mhinduro here apa?
Tiri kuona sekunge hurumende haisi kuita kusvika chaipo chaipo panofanira kusvikwa kuti itipe PPE yekuti tikwanise kudzivirira vana mukoti. Vana mukoti vari panjodzi huru, and ndozve zvimwe zviratidzo zviri kuita kuti vana mukoti vange pari nhasi vasiri kumabasa.
Mungatsanangura here apa?
Nekuti mahospitals edu, environment yemuzvipatara medu haina kumira zvakanaka. Environment iri muzvipatara iri kuexposa vana mukoti, yeti ndivo mafrontliners vatakatarisira, vakatarisirwa nenyika yose. Isu tiri kuti hurumende ngaitore nyaya iyi serious.